Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wesvondo mbudzi 17 2019 Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosimuka vakananga kuDubai uko kune musangano weGlobal Business Forum Africa uyo uri kutanga mangwana. Chikwata chitsva chevechidiki chinozviti Tyson Wabantu Movement chinoti chiri kupinda munyaya dzezvematengerwo enyika mushure mekuona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune vechidiki munyika. Sangano revashandi reZCTU roshoropodza budget regore rinouya rakaparurwa svondo rapera negurukota rezvemari muzvinafundo Mutoni Mube richiti haritungamidzi zvido zvevashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vasimuka mangwana nanhasi vakananga kuDubai uko kune musangano weGlobal Business Forum Africa uyo uri kutanga mangwana. Musangano wemazuva maviri uyu unonzi unounza pamwe chete vedzihurumende dzemuAfrica neUnited Arab Emirates pamwe nevemabhizimusi vakasiyana-siyana mukutsvaga nzira dzekushanda pamwe chete mune zveupfumi nekutengeserana. Bepanaure Herald rinoti vaMnangagwa vaperekedzwa nechikwata chinosanganisira vakuru vakuru vezvemabhizimusi vakati wandei nevamwe vakuru muhurumende. Uyu musangano weGlobal Business Forum Africa ndewe chishanu uye unonzi vakarongwa neDubai Chamber of Commerce and Industry. Dzimwe nyika dzemuAfrica dzinonzi dzakazivisa kuti dzichatumira makurukota adzo kuenda kumusangano uyu. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda sa programs director musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vanoti kunyanga hazvo musangano uyu vakakosha zvaive zvakakodzera kuti uitirwe muAfrica sezvo chinangwa chiri chekukwezva vemabhizimusi kuti vapinde muAfrica.
Hapana chakaipa hapo kana pane mutungamiri wenyika kana nevamwewo vemabhizinesi vanenge vachida kushambadza nyika, vada kushambadza Africa, vada kuti mabusiness avhure munyika muno, avhure muAfrica kuti nyika dzedu dzibudirire. Asi tirozondipedza simba, ndechekuti tinenge taakukwira ndege taakuenda kunyika dzakaita sana Dubai. Tichiti tiri kuenda ikoko kunoita Global Business Forum tichiongorora nezveAfrica, asi tichiitira musangano wacho kuDubai. Ipapo ndopandinopera simba rese kuti zvaakufamba sei apa. Takuenda neAfrica kuDubai here toikwiire kuti tinoishambadzira kuDubai pane kuti zvanga zvisiri nani here ivo vari kuDubai vacho. Kana varivo vatiri kuda kuti vavhure mabhizinesi avo muno muZimbabwe muAfrica, tovaunza kuno, tovakoka kuno, vauye vazvionere, vafambe mune vanhu, vafambe vachizvionera situation on the ground, sekutaura kwatinoita pachirungu. Kana muri muno muZimbabwe wozvionera magetsi akamira sei, nyaya dzemvura dzakamira sei, vanhu vacho vakaita sei, isu vagari vemuno muAfrica tinoshandika navo here, wozvionera vega nemeso avo pane kuti shuwa tinokwira ndege tioenda kuDubai toti tiri kuenda ikoko kunotaura nezvebhizinesi remuAfrica andione kuti shumo yacho iri papi ipapo.
Asi kavambofana musangano uyu unonzi ndewekukurudzira venyika dzekunze ivavava kana mhiri kwemakungwa kuti vange vachiisa mari dzavo muAfrica, hamuonewo here kuti zvakakodzerwa kuti kana vari vari kuda kukwezvwa motoenda kwavari?
Hazvisiri izvo zvandingaone zvinosumudza mukuru wenyika kuti ndaakuenda kunokwezva vanhu vari kune dzimwe nyika kuti vauye vaone zviri muno muAfrica. Pane kuti nyaya dzakadai tinogona kutanga hedu tichiita kunge kurezva kana kuka kunyenga tichitumira vari pasi ava vachibhoenda kunoita malinkages kana networking yatinotaura iya nemabusiness people ariko kune dzimwe nyika ikunana Dubai nedzimwe nyika dzavari kuda vacho kuti vanhu vauye kuzodyara mari dzavo kuno kana vazouya kuno ndopa vanogara kana nemutungamiri wenyika nemakurukuta kana ehurumende nevakuru vemamwe mapazi ehurumende nemba yemabhizinisi vachizviombera muno vari muno muafrica vari muno muzimbabwe kwete kuti tinotumira mukuru wenyika negurususu revanhu rivese vava kuti endai kudubai munosangana nevanhu ikoko kudubai tofurisa mari dzakawandisa
tinoona kuti misangano yakadai misangano inoitwa makore akawanda muri kuona iine pundutso yairi kupa here kuafrica
pakundutso apo panotinesei ndinangoti zvinoenderanawo nenyika dzacho dzemuafrica kuti ndedzipi ndekuti kungoenda chete une chawakabata chauri kutengesa chinoita kuti wauri kuti uda kukwezva vacho chii chauinacho
vanga vari vanoongorora zvematengerwo enyika vachishanda saprograms director musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vari parunhare muHarare neStudio 7. Chikwata chitsva cheve chidiki chinozviti Tyson Wabantu Movement chinoti chiri kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika mushure mekuona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune vechidiki munyika. Chikwata ichi chinoti chakawirirana kuti chitungamirwe navasevia Kasukuere ava vaimbove gurukota muhurumende vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Studio 7 yabata vaKasukuere Mbune parunhare avati ichokwadi kuti vechidiki vari kuda kuti vavatungamire asi havana kuda kubuda pachena kana vakatambira chikumbiro ichi. Vakafanobata chigaro chemutauriri weTyson Wabantu Movement vanTokozo Musipa vanoti chikwata chavo chiri kurwadzikana zvikuru nekushupika kuri kuita vechidiki nekudaro chiri kukurudzira vechidiki munyika kuti vabatane nacho. Vamusipa vaudza reichoto weStudio 7 kuti Tyson Wabantu Movement haisati yave bato asi kuti urongwa hwavari kushandisa mukupinda muvanhu vachikurudzira vechidiki kuti vabatane navo mukuumba urongwa huchatora matomo munyika pachazoitwa sarudzo.
Sevechidiki vari muZimbabwe nevari kunze kwenyika sevechidiki vanova iyo emajority of vana veZimbabwe musara nhasi takagara pasi tikatarisa mamiriro enyika yedu yeZimbabwe tikaona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka saka takazvipa mandate takazvituma isu sehdiki kuti nguva yedu yasvika kuti tisumuke sehdiki yeZimbabwe tibate ndima yekugadzira nyika yedu. Takatarisa isu pakati pedu sehdiki mutungamiriri wehdiki anogona kutitungamirira isu anogona kutibatanidza tese zvisinei kuti unogara kumusha kana kuti unogara madhorobha. Takabuda isusu nemutungamiriri watinoti Sevia Kasukuere.
Imi vamusipa muri kutaura makamirira vechidiki muri vechidiki vari kubva kupi? Muri kubva kumapato here kana kuti kumasangano emachechi? Mungajekesere veruzhinji here apa.
Chirongwa chedu chiri kubatanidza munhu wese wemuZimbabwe hatisarudzi. Tine vanhu vari kubva kuZanupira, tine vanhu vechidiki vari kubva kuMDC, tine vechidiki vari kubva kumasondo akasiyana siyana, tine vechidiki vari kubva kumaorganizations akasiyana siyana, tine vechidiki vari kubva kumusha. Nyika yese yasimuka kuti tibatane. Chirongwa chedu tiri kushanda nemunhu wese.
Ivo vaKasukuere makagara navo here pasi vakawirirana nezvamuri kuita izvi?
VaKasukuere vaona and vanzwa chikumbiro chedu sehdiki. Vari kunzwa zvekutaura nehdiki yese. Vafunga havasitorara mazuva ano vachifonerwa nehdiki kubva kwese vachiti vaiwa mukoma. Please ngatibate ndima iyi, tibatsireiwo, titungamirireiwo vaKasukuere. Kapa one example zviri kuitika mumahospitals edu. Tiri kuti isusu vechidiki guku raundi yekutanga hatinamboiona tatiri vadiki, asi guku raundi yechitu yakuitika muzvipatara zvedu tiri kuiona and tiri kuafekta isusu vechidiki.
Kune vamwe vari kutiwo vamusipa imi nevamwe venyu maungana muchishandisa Tyson wabandu movement kuti musimudzire vakasukuwere asi vachitizvo vakasukuwere vanga vari gurukota muhurumende yavamugabe inova hurumende iri kushorwa zvikuru kuti ndiyo yakanga iri pamberi mukuputsa upfumi hwenyika kusvika pari zvino munoti kudi
patinoti isusu vakasukuwere titungamireiwo hatisi kuti vakasukuwere ingirozi Gabriel munhu akachena asina kumbotadzawo asi tiri kutaura mukurarama kwedu sevanhu pane zvidzidzo zvakadzidzwa zvakakanganisika zvinogadzirwa asi zvatakamiririra nguva ino zvekugadzirisa nyika yedu zvihombe pane zvakakanganisika saka patirikufambai semovement pane zvakawanda zvatiri kutaura chokwadi chakawanda chatiri kubudisa kuti yona nyaya iyi kutaurwa apa aiva chokwadi basi
vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutauriri weTyson wabandu movement vanthokozo musipa vashora vari parunhare vari muSouth Africa naRachel Toye Studio 7. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti kunyange hazvo richiri kuzeya bhajeti regore rinouya rakaturwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube svondo rapera, chikuru chinoonekwa ndechekuti bhajeti iri rakaitwa risina vashandi mukati. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vanoti bhajeti iri mucherechedzo wekuti hurumende neutungamiri hwayo hwagumirwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tiri kuridzeya zvedu asi pari zvino pane zvese zvetanzwa nezvetaona tiri kuona kuti vakuru vapererwa hapana kana chimwe chete chiri kurakidza kuti vane chavari kuziva kuti nyika iende mberi. Vane zvizhinji zvavakakanganisa kumashure uko zvaita kuti vashandi vashayiwe mari chaiyo inobatika asivo vachishanda mumakambani mazhinji, zvaiitazve kuti mitengo ikwire, inflation ikwire zvakanyanyisa. Saka tichitarisira kuti pane zvavachaita pamusoro pemari kuti mari chaiyo chaiyo tinofanira kutishandise inokodzera kuti ishandiswe nemunhu wese, munhu wese achiwana zvakakwana ndeipi, havana kuzviita. Zvakangofanana sezvaita makore ese kuti gore rino tinoda kuti titange mabasa, gore rino toda productivity, asi hakuna chine mudzamu chavaisa chinorakidza kuti kune kwatiri kuenda. Saka tiri kuona kuti gore rekati harifanana naro iri, kana vashandi vakasabatana vachitomira kwazvo kuratidzira kuti nyika inofanira kuchinjwa direction iri kuenda nayo, tichange tichichema kupfuura gore rino.
Takaonawo vamutuli vachisimudza mari isingabatirwe mutero yevashandi kubva pa$700 kuenda pa$2000. Makatambirawo sei danho iri?
$2000 nereti iriko iko zvino $100 US. Zvinhu zvizhinji zvakwira zvisingatomboiti. Iko zvino poverty datum line, mari inorakidza kuti munhu murombo mumwe nemumwe ari kutambira mari iyoyo, yakataurwa kuti mwedzi wapera yakanga iri pa$4000. Saka iwo vangokwidza kuuya pahafu yemari iyoyo. Saka zviri kureva kuti vari kuti inini ndinoda kuona vashandi vese vari varombo rombo wekupedzisira, nokuti kunyange nemari yavanofanira kunga vachiti haifaniri kubatwa tax dai yanga yakakwira kusvika pamari inorakidza kuti munhu wese murombo poverty datum line. Taitomboti pamwe vaita hanya nevashandi, hapana zvazvinoreva futi nekuti vamwe vashandi vazhinji havati kutombotambira mari iyoyo inosvika $2000, vari kutambira mari iri pasi pasi pemari iyoyo. Saka vakwidzirwa zvavo asi vasina chavanobata, vari kunyemutswa.
Tichitarisa iyo mari yaiswa yekunzi threshold yemutero iyoyi, nyika inozowana sei mari sezvo mari ichiwanikwa kubva kumitero kana vashandi vazhinji vasiri kuzonga vachibatirwa mitero?
Vashandi vazhinji vachange vasingabatirwi mutero nokuti mari dziri pasi pasi pemari yaitarwa kuti ndiyo ichange ichibatwa mutero. Iri nyaya yatagara tichitaurira hurumende kuti nyika ino kuti ibudirire haifaniri kungoshandira mabhizimusi chete. Kunana muzvina bhizimusi kwacho vazhinji havabhadhari mutero, vanonzvenga nzvenga. Vanobhadhara vacho vanobhadhara mari yepasi pasi. Saka hurumende icharamba iri padambudziko rokuti inenge isina mari yakakwana yekushandisa nyika. Asi aya mazvokuda mavanga enyora, nokuti hurumende tagara tichidzidzisa nyaya yekuti austerity haishandi, neoliberalism haishandi, Asiwa warukuti chakara sima. Nezinu zwano wana wame upu nje.
Mutunga miruwe ZTTU, Vapita Mutasa, Variparunare Mwarare ne Studio 7.
Vatereri, musa kanganwe kuterera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisa anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera. Munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu. Munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru mubato rinopikisa muBritain reLabour Party anoti zvakaburiswa kubva mugwaro reParamende pamusoro pekupindira kweRussia mune zvematongerwo enyika muBritain zvinosimudza mibvunzo yakakosha pamusoro pekuchena kwesarudzo dziri kuitwa munyika iyi mwedzi unouya. Mukuru wehurumende muIran atsigira nhasi danho rehurumende rekuwedzera mutengo wemafuta izvo zvakonzera kuratidzira kwakaoma mukupera kwesvondo. Ayatollah Ali Khamenei apomera mhosva vaati nhubu dzakaparadza midziyo mukuratidzira uku uko kwakasiya vanhu vangangoita vaviri vafa. Iye zvinotomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, muri eZimbabwe, ndino mukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurai svondo rega rega. Ine ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuru nemukuru wesangano reWe Lead muzvare naMatai Kwekweza chikurukura pamusoro pechirongwa chavo chehashtag youth quota zim campaign. Muzvare naMatai Kwekweza, ndino mukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki, makadenyu?
Ndiri kumakadi ndinofara kuva muchirongwa chenyu.
Aiwa, tinofara kukuva nemi nhasi. Tiudzewo zvizere pamusoro pechirongwa chenyu.
Alright, maita basa. Yanga iri campaign launch. Yanga iri kutarisa kuannounce kwakaitwa 10 masiki akanzi ne cabinet achapiwa kuvechidiki. Saka takaita campaign launch yedu tichitaura kuti vakanga vachova chiva navadiki vapiwe ma 16 muparliament. Vakange vavunza ani nokuti isu sevana vechidiki hatina kunge tataurwa nesu. Saka takaita campaign launch yedu musi wa 14. Taita campaign yedu musi wa 14. Takauya ma key demands akaiswa forward nemayouth. Ndichangotaurawo mashomawo. Vachidiki vaitaura kuti vanoda 50-50 representation through an elective youth court. Uyezve vakataura kuti izvona vanoda kuva vaine mukana wekupindawo mukumhanya kuti vapindewo mupublic office. Vane makore anoitwa iwo 18 sezvo vachikwanisawo kuvhota vane 18. Vechidiki vakaenda futi kunotaura kuti vanoda kuti youth quota iyi isangoiswe kuparliament chete asi ive kugrassroots. Vechidiki vakaisa mademands avo atinoramba tichivavhunza kuti vanoda chii kusvika tava nedhokumendi riri kutaura zvinodiwa nevechidiki. Kana tava nedhokumendi riri kutaura zvinodiwa nevechidiki ticharipora toriendesa kuparliament nehurumende kuti vange vachizvifunga izvozvo.
Chii chiri kuita kuti vechidiki vacheme cheme vachiti navo varoda kupinda muparamende?
Right, maita basa nemubvunzo wenyu. Zvinoitika ndezvekuti ma decisions mazhinji ari kugadzira ramangwana redu sevechidiki vemuZimbabwe ari kuitwa nhasi. Uye ma decisions mazhinji anoitwa nevakuru vedu venyika ivavavo anouya achiti affecta in a way yekuti dzimwe nguva inenge iri very negative, asi isu tinenge tisinawo kupiwa mukana wekugarawo mumameetings avo vanenge vachiita vanovaita kuti vasvike pamadecisions avanenge vaita. Zvisinei kudaro, vechidiki vakaonawo kuti we are technically excluded from the system. Tinopaiwo maexamples ekuti zvona hapana kwechidiki anokwanisawo kumhanya kuti ave president wenyika nekuti unofanira kunge une 40. Tikatarisawo kuti utewo makomishina, tikatarisawo kuti tiite majaji, pakaiswa an age limit yekunzi unofanira kunge waita makore akati. And ndiwo mapositions ekuti pari kuitwa madecisions ari kushepa ramangwana renyika. Chataka realize ndechekuti the average age yema parliamentarians, and this is a global statistic here, UNDP, was that vanenge vaine ma 53 years. Saka tiri kuona kuti madecisions ari kugadzira ramangwana redu ari kuitwa nevanhu vanenge vari different touch ne reality yatinenge tichisangana nayo sevechidiki.
Kunze kwechichemo chekuti maakuda 50% vechidiki muparamende uyezve mumaparastatal zvakasiyana siyana, ndezvipiwo zvichemo zvakabuda pane musangano wenyu?
Zvichemo zvikuru zvakanyanya kubuda pane musangano wedu ndezvekuti patinonyanya kunyiga kuti zvinhu zvevechidiki zvifambe kuti vawanewo mukana wekupinda mupublic office, mainstitutional nemaelectoral reforms anobvisa iwo masystems ari kuti vese uye anodzivirira vechidiki kuti vapinde.
Aiwa takunzwa zvakanaka, nguva ndiyo yadyanana. Tichipeta chirongwa nhanje, kumbirawo kuti mupe mazwenyu ekupedzisira kune mhuri yeZimbabwe.
Chandingangotauri ndechekuti tiri kurarama munguva yekuti madecisions ari kugadzira future yevechidiki vemuZimbabwe ari kuitwa as we speak, and youth movement should evidently mobilize to ensure kuti young people ndo vari at the center ekushepa madecisions aya. Saka ndichinge ndadaro, ndinokurudzira vechidiki kuti get involved in the process. We have our hashtags, anoti hashtag youth quarters in and hashtag 18 runs in. Join the conversation on Twitter and on Facebook.
Aiwa takunzwa zvakanaka, muzvare namatai kwekweza. Tinotenda zvikuru nekuva nesu nhasi pachirongwa chedu chevechidiki.
Ndinotenda nekundi invite kwamaisa.
Mhuri yeZimbabwe nhasi muchirongwa tanga tine hurukuro nemukuru wesangano reWe Lead, muzvare namatai kwekweza. Ngatisanganei muchirongwa chedu chevechidiki cheTConnection nemusochipiri, apo tichange tichiendera mberi nenyaya iyi tina muzvare namatai kwekweza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko enyu kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +12024650318. Nguva ndiyo yadyanana, anokoneka ine mufaro, ndine wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa TConnection, mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Iye zvino takupai chirongwa chezvechitendero chamunopiwa naTanonoka Wande weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Maaniro akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Shongerapfuura takange tichitarisa kuti sei Mwari achitendera vana vaduku nevanhu vakanaka kupinda munjodzi nekutambura nekufa. Vatereri vane chitsama vakati nyaya iyi ihombe zvekuti dene zvaigona tanzwa kuvafundisi vane chitsama. Tichangokwanisa kuita izvi kamwe chete, ndosaka takumbira mufundisi David Simango vari kuManchester kuUnited Kingdom kuti vatipe pfungwa dzavo panyaya iyi. Dr. Simango, tibudzewe pamusoro penyaya iyi, sei Mwari achitendera vana vaduku nevanhu vakanaka kupinda munjodzi nekutambura nekufa?
Tinokutendai zvikuru baba Hwande nezvidzidzo zvamunotipa paStudio 7 zvechikristu zviri kutibatsira zvikuru muupenyu hwedu kuti tirarame zvakanaka. Saka mubvunzo wamunawo baba unokosha chose wokuti sei Mwari achitendera kuti vakanaka kana vana vadiki vachifa vachiparara. Tinoda kuziva isusu kuti Mwari haanakidzwi nazvo zvokufa kwevadiki nekuparara kwavo nokufa kwevanhu vakanaka nokuti Mwari wakapa munhu chokutanga mutemo wokuti kana munhu akaterera iye Mwari zvinhu zvose zvichafamba zvakanaka saka munhu ndiye akaputsa chivimbiso chaakapiwa naMwari kuti usadya muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa nokuti musi wauchaudya uchafa saka munhu paakaputsa soko iroro manje rokudya muti uya wakarambidzwa naMwari akabva afa
Dr. Simango, rufu rwamuri kutaura ndirwo rwatinoziva tose tose here kana kuti pane imwe nhando yerufu
ngatimbotsanangura pamusoro penyaya yekufa kuti chii rufu runenge dengu rakatakura mukati zvirwere kufa kwevana vadiki kutambudzika kunetseka zvese zvakaipa zvinowira vana vavanhu zvinhu izvozvo zvinouya pamusoro pedu isu vanhu nokuda kwokuti ndisu takazvitendera saka shoko richitiro mubayiro wezvivi rufu kutaura kuti rufu runotonga pavanhu vese vakanaka novakaipa nokuda kwokuti vabereki vedu vokutanga vakatadza saka vose vakatadza vakasasvika pakugwinya kwamwari zvino mwari manje unotendera zvakadaro kuti zviitike nokuda kwokuti ko munhu ndiye akasunungura kutambudzika pakusateerera kwaakaita mwari saka zvino toda kutsvaka mhinduro kuti tingaiwana sei ingatibatsira toona kuti mwari wakatuma mwanakomana wake jesu achiuya panyika pano jesu haana kuuya kuzoti ya saka zvandauya kudai ndiri mwana wamwari ndiri mwari muchaona hamuchazooni futi nhamo namatambudziko nokuti jesu akaziva mutemo watakaisa panyika pano isusu vanhu wokuti takaputsa soko ramwari saka taputsa soko ramwari zvivi zvikabata asi chaakavinga iye wakavinga kuzotidzikinura nokutiponesa kuti titwe vana vamwari kuti kunyange tikafa tiri muzvivi kana kuti tikafa tiri vanhu vanoparara nokuda kwokutadza kwatakaita muna adhamu nokuda kwake iye jesu kristu pakumutenda kwatinenge taita tinobva taona upenyu husingaperi chinove chinhu chinokosha kuti tive noupenyu husingaperi huri muna kristu jesu ishe wedu saka tinotenda chose nechidzidzo chenyu chakanaka chakadai chinokosha chinotipa kuti tingwarire tizive kekare tive noupenyu hwokubatsirana kuti ukaona mumwe munhu achidzungaira iwo uchiukwanisa kuwana batsiro utandavadze ruvoko rwako umuyamure umubatsire ukaona mumwe munhu achichema utsvake kuona kuti ungava mhinduro here kuno mumwe munhu can you be an answer to someone who is crying tadaro manje nyika yedu inogona kurarama zvakanaka upenyu hwedu hunogona kuva zvakanaka kana tikanga tichiita kubatsirana nokuyamurana takanangana noupenyu hwedu kuti hunge huri muna kristu jesu saka tinokutendai zvikuru vahwande nezvidzidzo zvinokosha zvamunotipa pastudio 7 mwari akukomborerei
mashoko enyu ekupedzisira mufundisi Simango
ndinokumbira kuti munditendere kunamata nokuda kwechirongwa chenyu nebroadcast yenyu yamunoita kuti nyika yokwedu iwane batsiro mwari wedu akanaka muzita rajesu kristu muponesi wedu tinokutendai baba nokudzidziswa zvinhu zvinotiyamura muupenyu tinonamatira baba wamasimba ose zvirongwa zvinobuda pastudio 7 zvirambe zvichiyamura vazhinji kuti vakuzivei vakunamatei vafanane nemi mambo jesu kristu tinokurumbidzai nokunaka kwenyu kwamanoita tipewo mweya wakanga uri mamuri wokuyamurana nokubatsirana nehama kuti upenyu hwedu hugare zvakanaka tinotenda mazviita baba mbiri nokukudzwa nga zvive kwamuri muzita rajesu kristu ishe wedu amen
Dr. Simango tinokutendai zvikuru kuti rangarira kwamunoita uye nekukumbira makomborero eZimbabwe vatereri ndipo panogumira chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare zvondo rinouya apo tinenge tichitarisa zvenyaya dzezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka
tinotenda zvikuru Tanonoka Wande tokupai zvabuda mumitambo yeCastolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi Manika Diamonds 0, Bulawayo Chiefs 0, Dynamos 0, Black Rhinos 0, Yada 0, Caps United 1, ZPC Kariba 1, Harare City 0. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vanosimuka vakananga kuDubai kune musangano we Global Business Forum Africa uyo uri kutanga mangwana. Tavatasvika kumagume echirongwa chedu anokuoneka here mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.